vachitaura pamusangano wavaita nhasi masangano aati sarudzo dzegore rinouya dzinogona kunetsa sezvo mauto ari kuratidza kuti angangopiwa simba rekutungamirira sarudzo achibatsira ZANU-PF nekudaro panotoda kushandira pamwe pamapato anopikisa vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano weUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust vaedzon dhuve vanoti vemapato anopikisa vanofanira kusiya zvekurwira utungamiriri vobatana pamwe chete nemamwe masangano akazvimirira vadzidzi pamwe nevemachechi
mafungiro avo ndeekuti coalition inofanira kuita imwe kwete kuti munhu anongoti ane kachipoka kake apa kuti yava coalition yakamirira wanhu kana nyaya idzi dziri dzekuti vanhu vava vezimbabwe vabhenefite zvinofanira kunga zviri zvinhu zvekuti vanhu vanouya pamwe vobatana pamwe zvisingaperere pano wemapolitical parties asi zvichienda futi kumasangano anoita nezvemachurches masangano anomirira vagari nevamwe macivil society organizations akangosiyana siyana ndizvo zvinoita futi kuti nyange pane ane pfungwa dzekuchiidzira vanhu kana ane pfungwa dzekuda kubiridzira election anoona kuti chisungo chevana wezimbabwe ndechimwe chekuda kuona a free and fair election
masangano akazvimirira aya asvoropodza vatungamiriri vemapato munyika ayo ane mibatanidzwa mitatu yakasiyana siyana inoti mbc alliance inotungamirirwa navamorgan tsvangirai code inotungamirirwa navaelton mangoma nerainbow coalition inotungamirirwa naamai joyce mujuru mutauriri weyoung voters platform vaedgar gweshe vati kana pasina mubatanidzwa mumwe chete wakasimba ZANU-PF inonetsa kubvisa nesarudzo
ndachiona sekunge zvakakosha kuti vatungamiri vemapato akasiyana siyana ava vange vachikwanisa kubatana voita chinhu chimwe chete vakadaro kurudzira vanhu kurejista kuvhota nekuti tikada kutarisa system itsva yakapinda iri kutungamirwa navana munangagwa nemasoja zvinoratidza kuti vanhu ivava ndo vaingobirira maelections kubva kunze kure kwese uku saka zvikaramba zvakadai pasina kubatana vanhu ava vachatinetsa kuvabvisa
mutauriri wemasungo human rights trust vatine mapinguro vanotiwo kubatana kwakanaka nekuti sarudzo dzegore rinouya dzinogona kuita mhirizhonga nenyaya yemasoja ave kutungamirira ZANU-PF
maonero andiri kuita ini ndeyekuti pakuvhota kwatinoita pari kutevera apa pachange pane mhirizhonga yakati wandei sezvo vanopindira mauto tongoziva kuti hapana zvakanaka tikatarisa history yedu kubva 2008 mauto aitongori kunyikidza kodzero dzevanhu saka apa tinotoona kuti pachaitika violence yakatokura kutodarika yatakamboona kumashure kweso nekuti iko zvino utungamiri huripo hwakaiswa ipapo nemasoja saka vachatozvidzivirira kuti vasabvisiwa pachinzvimbo ichi kuti varambe varipo saka panotoda kuti tiwane kana coalition yakakura chaiyo yekutika ndipo patingatobetserana kwete izvo vari kuita zvokuti coalition yekwanhingi nanhingi nanhingi tikawana one yakabatana zvinotibetsera
mutungamiriri weHarare Residents Trust vaPresha Shumba vashoropodza vatungamiriri vemapato anopikisa ava vati vari kurwira masimba ekutungamirira mubatanidzwa wakasimba izvo zvaita kuti mubatanidzwa ipatsanuke
weopposition pari zvino tikange takavatarisa kupatsanurana kwavo kuri kunyanya kubva panyaya yekuti uyo anoti ndini ndine kodzero yekurwisa ZANU-PF umwe nemumwe achiti ndine kwandakabva ndichirwisa neZANU-PF vamwe vanoti wakarohwa vamwe vanoti iwo ndo wakamirira opposition yose vamwe vanoti ndo wane vanhu vakawanda ukuwo vamwe vachiti wakadzidza saka zviri kudikwa apa ndezvekuti opposition yose inofanirwa kucherechedza kuti dingindira rekampeini yavo nderekuti kudini
vajefferson chitando verainbow coalition pamwe navakurawo rechiwai vemdc alliance vanoti mibatanidzwa yavo yakasungunuka kutaurirana kuti kuve nemubatanidzwo mumwe chete asi izvi hazviitiki nenguva diki diki studio 7 yakundikana kubata vamangoma vecode kuti vatipe pfungwa dzavo ndakamirira studio 7 masvingo ndini gandri maramba